Vagarive kwa mtoko, sekungo chema chema kurukuita vanu mativi manainyika, vanu tivarukuru wazikana shikuru nekuparara kurukuita jini mnyeze utano mudunu ravo. Mumwe mugarive kwa mtoko, va Philip Muyengo vanoti, kunyange hazvo hurumende yakavaka makirinika, Zimbabwe ichangu wanarusununguko, makirinika mazhinji aya anguva matemi asina chunhu, sezvo zvipatara izvisi sina mishonga. Vamuyengo vanotiwo muzvipatara izvamuna vana mukoti kana ana chiremba vakakwana.
Kuno kwa mtoko chero zvazvo the right to health iri enshrined mubumbiredzwa remutemo but tirikuona kuti kazhinji weruzhinji kana kuti vagari vemuno mamutoko havasi kukwanisa kuwana zvinhu zveutano kana tangati right to health yacho zvakafanana nemushonga access to madrug or access to even primary health care chaiyo iri kunetsa kuti unogona kuenda kuchipatara kunenge kusina mushonga yakakwana kunenge kusina wana chirembo wakakana kana wana mukoti wakakwana saka ndezvimwe zvekuti kodzero dzacho dzekuti munhu akwanise kuona zveutano hasati dzanyatsokurealizwa mamutoko weruzhinji havasati vakwanisa kuaccessa mabasics ezveutano I think ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo mudunhu rino iri imwe yeproblemu zvakare yemaspecialist doctors vakafanana kuti vanhu vakawanda vemunomo vanenge vachida kuitwa kana maoperation vazhinji they are traveling kuenda kunana maondaro nunana karanda hospital ndo kuri kuenda vanhu vakanyanya kuwanda vanenge vachida kureta zvemaoperation maops nei nei tanga timbori nefacility iyoyo yemaoperations paluisa gidot hospital muno mamutoko but hakuchisina hakuna maspecialist doctors tangosara nemamedical practitioners chete
Mumwe mugari wekwa mutoko, amai Rabeka Mapurani, vanotsigironye kuondomoka kwoupfumi wachiti vari kusangana nendufu zhinji nekuda kwokushayikwa kwavana chiremba pamwe nekushayikwa kwemishonga mumakirinika ari mudunhu ravo.
Oraiti nyaya yeutano iri kunetsera pakuti madokita anenge asiko dzimwe dzenguva munhu anosvikasvika madokita pasina saka anosvika pakugona kana kufa asina kuwanika rubatsiro kunhu pakurapwa kwaanenge achida kuita. Patira pane mutoko hospital neosozi asi haosozi iri kurefu mutoko ino ndo yatowanzotsarisira tichibva kwedu kwakawazva tichiya kuno.
Ishe mutoko vanoti urombo hwakawedzerwa nenzara iriko gore rino hwasiyawo veruzhinji vari parumananzombe munyaya dzeutano nekuda kwokusawanikwa kwemari.
Dambudziko remari vanhu vana mari mazuva anoti vanorapa saka mumwe anozokuhwara ari mumba saka chakakosha kuti kuti mari dzingadzike kana kuti ngavabatsidzo vanhu pane mai mavha vanarebwa asina mari kana kuti vanoenda kuchipatara.
Hurumende yakamboisa chisungo chekuti panosvika 2000 munhu wese wemuZimbabwe anofanirwa kunge owana utano hwakakwana. Asi makore gumi nematanhatu mushure ma2000 zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzeutano izvo zviri kuita kuti vamuyengwa nevamuveruzhinji vaomerwe neupenyu. Zimbabwe iri kudzokera kumashure munyaya yekuwanisa zvizvarwa zveutano hwakakodzera izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zviri kukonzerwa nekutadza kutonga kuri kuitwa nehurumende yezanupf kubva nyika yawanawo zvitonga muna 1980. Kunyange hazvo mugore ra1985 sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rakarumbidza Zimbabwe nekugona kwayo kusimudzira utano hwakanaka hwevanhu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvinosuwisa kuti Zimbabwe yakadzokera mumashure zvakanyanyisa uye zvizvarwa zvayo zvizhinji hazvikwanisi kuwana mari yekuenda kuzvipatara. Zvipatara hazvisisina mishonga uye vana chiremba nana mukoti vari kuenda kune dzimwe nyika sezvo hurumende yeZimbabwe ichivapa mari yepasi pasi pamwe nekusawanikwa kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 kwamutoko, ndini Patricia Mudadigwa.